ngazi nakumira zvakanaka kuZimbabwe nokuti maya mamirongo zvokuti izvinezvi nyika yaenda kumawere anoda kunyepera nokuti izvinezvi vanhuka havana kubatana taitaimuona kuti vanhu vanongosungwa vachingoharaswa vachingoita vanhu havabude mudzimba kuti vakomplaine kuti zviri kuitika izvi handi zvinobva zvavanoda vanoramba vakanyarara vari mudzimba vachitya masoja nemapurisa zvino tikadaro so nyika yacho haimbofa yakaita zvakanaka
imi sokufunda kwenyu chii zvingaitwa apa
government haifanirwe kucreata opposition yainoda makambozviona kudini makamboona kuti government inozvicreatira opposition
sei muchidaro vamapfumo sei muchidaro
opposition kandichamisa ka kana makucreata vana kupe just because muri kuvapa mari muchiita zvo munoda kuti nyika ifambe pamberi munhu ane vanhu ndichamisa zvaaine vanhu totaurirana naye toona kuti totsvaga way forward nemunhu ari popular ane vanhu zvino tikada kushandisa vanhu vasingazivikanwe nevanhu hapana chinofamba ende kuba kwakanyanyisa munyika zvakaza zvinorwadza vanhu vazhinji kuri kubiwa hakuna zvekutamba mukadzi uya 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 akabatwa negold uya takanzwa kuti akadzoserwa kubasa gold yakabvenge iri yani chii chiri kuitika munyika yevanhu zvokuti munhu anobatwa negold achida kunotengesa samwe wozopedzira nzaa zvaasungwa aregerwa atopiwa chigaro chake bek kubasa kwake zvinoshanda here ezvinozvi tiri kunzwa kuti mabielections hazvanzei anoda kunzi achaitwa vada kungoisa vanhu vavo chete munzvimbo dzacho izvozvo saka nyika inofamba here zvinhu zvakadaro izvozvo nyika iyo zvinezvi isisi patiri pari vakaa tichiona haina government tarisai muone kuti 40 years dzatapedza idzi hapana chataita mandangana ndiniko kumusha uku takapedza 4 months ndiniko mabuilding akangoita zvakanga angoita uye zvinezvi zvakutoita vanga like an old within town vana harare vaivai kuti unotosvika uchikusungirira hosi banze wozopinda musaruni hakusirikoko asi tirizvo zvatinoda tiri kutsvaga development yekuti vana vedu vagovao nefuture vana vavo vagozovao nefuture
saka hamusi kugutsikana nemapata anopikisa
havana mazino ndinotaura nashamisa every time ndinotaura naye ndinotaura naye ndichimubvunza kuti naishamisa kana muchiona inimi vanhu vanenge vanasikara nevasikana vayo vachisungwa vachiitwa zvavanoitwayo vanhu vasingabude mudzimba chii chamuri kuita muri kurwa hondo ipi vanhu vanofanirwa kubuda mudzimba varatidze kuti zviri kuitika izvi havazvide zvino kana vachiti vanhu vanenge vachirwira muri kuona kuti ava vanhu ndo vari kurwira chokwadi yenyika medu movaregera vachiharaswa vachiitwa zvavanoitwa imi makangogara mudzimba muri kuda rusununguko here ende hakuna yuthi yuthi yacho yakaora chamisitana kamutaura ndikati yuthi yenyu yakaora hatimbozwa kana anything chavanotaura against vana munangagwa kana kuti vari kuitawo something aiwa vanongoranoba vanenge vangoti zii ndozvinoita yuthi izvozvo ndakamuudza ndikamuti chamisa takaisawo nezviri kuitika kurussia ndo inonzi opposition chiri kuitika kuuganda mufana mudiki diki mwana mudiki uya anonzi waini uya ari kuratidza resistance ndo inonzi opposition zvino opposition kana muchingoti hanza isisi we are a peaceful organization nai vavava muri kuita peaceful nai vavava
vashamisa vakapindura here vakati chikwa muri pamusoro penyaya dzamakavakudzaita zvikuru
seizvinotaura nave evrytime anzi tiri kuita something mukanya saizvozvi hatiri kumhanya mhanya pane zvichaitika takamirira ka kuti tione zvichaitika zvii hatisati tambomudzwa chamisa achitaurira mnangagwa kuti anonzi akatenga ndege mari yacho akaiwanako saka muri kutadza kubvunza zvinhu zvakadaro izvo muri opposition yerudzii munomubvunza kuti ko nai president zvamakatenga ndege mari makaiwana kupi zvino mukangoti zii chii chinofamba vanhu havasi united vanhu vakapesanisa
chii chamunofunga kuti chingaitwa kuti zvinhu zvitwasanukezvo
vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokuti vataure zvino zvavo vasanyimwe freedom of speech freedom of expression freedom of movement inodiwa muzimbabwe
dene kuchinzi munowana mukana wekutaura kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika ese muzimbabwe mungavatichii mungataura chii kwavari
wanogari wakutaka way forward wabatani unity ndo inodiwa munyika kuti tiwake nyika ngatirege kupesanisa vanhu ndo chinhu chikuru chaita muzimbabwe kuzi vanhu havana kubatana vamwe havatomboziva chinonzi freedom chii vanhu vanofanirwa kubatanidzwa vanhu vabatani wova nechinhu chimwe chete chekuvaka nyika.